mangwana tishanu nemusi mugovera tichange tiri kuchikanga kwamutare uko kwatichange tichibatsira vana vadiki vari pasi makore gumi 10 nevanhu vakuru vane makore makumi matanhatu zvichienda mberi 60 years.
Muchange muchivabatsira nenzira ipi?
Vanhu ava vachange vachikwanisa kuona vana chiremba zviri pachena pasina mari yavabvisa, uye vanenge vachifanira kunge vachitenga mushonga tichange tichivabatsira kutenga mushonga zvakare. Kupfurukidza nemari shoma dzatiri kuwana dziri kuitwa kanzatu kanzatu nevana vezimbabwe vakapfarira pasi rese, tiri kuona isu tichikwanisa kubatsira zvakanyanya kunyanyanyanya kune vanhu vakuru avo vatinoti mapensioners vari kutadza, vari kukundikana kutenga mishonga dzezvinonzi zvemachronic diseases zvakaita sana BP nana shuga. Tikatarisa mitengo iyi yemishonga iyeyo, munhu angangoda madhora gumi o madhora gumi nemashanu emaus dollars kuti akwanise kunge achitenga mapirizi anokwana mwedzi wese. Saka vazhinji vari kuonekana nachiremba vari kutaridza ivo kuti dzimweni dzenguva vari kutadza kunge achitenga mishonga iyi basi.
Munotarisira kuona vanhu vakawanda zvakadii kwamutare?
Tambodzama izvo kuti tishambadze zvakanyanya, saka tiri kutarisira kuti tingangosvika vanhu almost kuma700.
Mune kumwe kwamuri kutarisira kuzoenda here mabva kwamutare?
Zvichipfurukidzana nemari dzatichawana kubva kune mari dzatiri kupuhwa nevana vezimbabwe vakafarira nyika yese, tanga tichitarisira kuti tinoda kuzoendawo kumaruru akaita sana Bhinga kana Chivi, uko kwatakambonzwa kuti vanhu vari kukundikana zvakare kunge vachiwana mapirizi akaita sana BP nana diabetes.
Mune mamwe masangano amuri kushandawo nawo here paurongwa hwenyu hwemangwana uwu?
Takaita rombo rakanaka kuti pane chipatara chiri kwamutare chiri kuchikanga chinonzi combined health care services, chakati icho chinokwanisa kutipa pekusevenzera kuburikidza ivhe nevashandi vavo kuti vakwanise kutibatsira kuti vanhu vakwanise kuonekwa nana chiremba munzvimbo yakanaka uye zviri pamutemo.
Hurumende iri kukubatsiraiwo here mukuita basa renyu iri?
Pari zvino tinongowanawo vanenge vachitiwo hazvamuri kuita zvakanaka, but kuti tizita titapuhwa anything chekushandisa pakuita basa iri hatina chatatitawana.